Manera kana kamuri ya Zimbabwe ino Studio 7
tishitepe nyura tiri mu Washington DC lingani chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ewe tulela indaba ezimqotho nge Zimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi uri musi wemugovera chivabvu 29 2020 makateerera ku Studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Iningini Reichoto, ndichitepfenyura chirongwa chino, ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Hezvino izvi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Sangano wedu wafamba zvakanaka, nekuti sekuru vakariga mombe. Kana kuti muri yekwakariga mombe yanga ichida kuziva chikonzero chekuti sei mambo zvinda vakasungisa murora. Nokuti takashaya mushakabhu takaisa musapa vana vanove baba Joni Masese baba Joni Masese havasi kuziva kuti mudzimai wavo akaendeswa kumatare
mhuri yekwakariga mombe yaungana nhasi kwazvimba ichizeya mutongo wamambo zvimba wekuti mutumbi wevaimbove mutungamiri wenyika muchakabvu Robert Mugabe kuvigwe patsva zvizvarwa zvezimbabwe zviri musouth africa zvoshishikana zvikuru nekusabuda pachena kwehurumende yemusouth africa pamusoro pemagwaro azvo ezimbabwe exemption permit ayo ari kupera kushanda musi wa31 zvita iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno ku studio 7 iri muwashington dc mhuri yekwakariga mombe yaungana nhasi kwazvimba mudunhu remashonaland west ichizeya mutongo wamambo zvimba wekuripisa mudzimai wevaimbove mutungamiri wenyika muchakabvu Robert Mugabe amai Grace Mugabe mushure mekupomerwa mhosva yekutyora mitemo yemudunhu rashe zvimba mhuri iyi yabuda nechisungo chekuti igare pasi namambo zvimba mangwana ichivabvunza nezvemutongo wavakapa svondo rapera mutauriri wemhuri yekwakariga mombe vadominic matibiri vanoti havawirirani nezvakaitwa namambo zvimba zvikuru panyaya yekuzvova kumatare muroora anova amai Grace Mugabe mumusha mune munhu akapiwa tsvimbo yemusara pavana
musangano wedu wafamba zvakanaka nekuti sekuru vakariga mombe kana kuti mhuri yekwakariga mombe yanga ichida kuziva chikonzero chekuti sei mambo zvimba vakasungisa muroora nokuti takashaya mushakabhu takaisa musapa vana vanove baba Joni Masese baba Joni Masese havasi kuziva kuti mudzimai wavo akaendeswa kumatare uye sikuru vasitobha kariga mombe havana ruzivo zvakare rwekuti muroora akaendeswa kumatare saka ndozvinhu zvatanga tichitsanangurirana kutinzwisisane kuti zvakamira sei nokuti mambo zvimba pajajimendi yavakapa yekuti panodiwa mombe 5 mombe 5 dzakatonyorwa farm rafoma president rekumazoe kuti ndokwadzinofanirwa kubva saka mubvunzo wedu semhuri kana kuti dare rekwakariga mombe tanga tichibvunzana kuti zvinogodiwa sei kupurazi rekwakariga mombe isu takarambidzwa kuenda kudare racho kunonzwa kuti nhau yachona yanga yakamira sei
saka semhuri yekwakariga mombe mabuda nezvisungo zvipi pamusangano wamaita nhasi
isusu tawirirana kuti sekutaura kwandakaita pakutanga kuti mhuri yekwakariga mombe tisine huchidziva kana kuti pamunonzwa uchinzi kuna mambo chidziva mambo chidziva vanobva kumhuri yekwakariga mombe vapiwa ushe kudaro isusu tina sadunhu kana kuti headman kariga mombe vari mumhuri medu kwavativo vanoenda vanogara pasi navazvimba ini ndakanzwa tanguwe nao kuti azimai wapiwa mutongo wemombe shano tiseiwa mkabe wakavikuwa kwa Zimba. Saka ropa tunoda kuti tinzwisise kuti iwe vashati kudii nokuti tikatanga tataura kuti ava Zimba vati zvakati isu tisina kuenda kunozumana nao semhuri taona zvisina kutijekera asi kuti tinofanira kugara pasi tonzwisisa kubva kwavari ivo mbune vachitaura kuti no ndini ndakapa judgment iyoyo ndakaipa nekuda kwezvikonzero isu tovabvunzawo futi kuti maitonga sei imwe musha muine varume varimo kana muine varidzi vemusha wekwakarika mombe.
Saka imi semhuri muri kuronga kunoona Ishe Zvimba sarini?
Isusu tanga tichifungidzira kuti tinogona kuenda mangwana chaiye kuti tinovaona vaZvimba titaure navo.
Makore esaya vamugabe vachiri upenyu hukama hwenyu hwanga hwakamira sei naIshe Zvimba?
Isusu naIshe Zvimba, Zvimba dzedu kana kuti tsaka dzekwaZvimba dzinogara uZvimba imbiri asi dziri dzemba nhatu nokuti kunotichambara deperere naChidziva. Isusu tiri mhuri yekwaChidziva, mambo Zvimba vanobva kwadeperere. Asi ndakazvishamisika kunzwa kuti vari kuti ivo vakatema rukaho kuhiroseka rwavamugabe pamhuri dzedu. Isusu vekwaChidziva tine zvimiririra tiri mhuri yekwakarigamombe toga isusu tikaita marufu edu anoitwa ekwakarigamombe. Vekwadoperere vakaita rufu rwavo vanoita zvekwadoperere ikoko. Saka kuti tinyeperane kana kuti vabude mumapepa vachiti Gushungo Clan yakatema rukaho rwavamugabe kuhiroseka inhema idzodzo nekuti baba vasara chete vavamugabe ndivasitobva karigamombe. Ndivo baba varipo, ndivo vakatema rukaho kwakutama. Uye pamwe panaa ndichida kuti ndigadzirise ndepekuti vamugabe vari kunzi vakavigwa mumba, havana kuvigwa mumba. Vamugabe vakavigwa pacourtyard kana kuti gadheni, ndopatakavaviga ipapo.
Mutauriri wemhuri yekwakarigamombe vaDominic Matibiri vachitaura vari parunhare vari kwaZvimba. Taedza kubata mambo Zvimba pafoni yavo asi mushure mekuvazivisa kuti ndiri mutori wenhau westudio 7 vabva vakata foni yavo. Pataedza kuvafonera zvakare vanga vasisadaire foni yavo. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri muSouth Africa zvinoti zviri kushushikana zvikuru nekusabuda pachena kwehurumende yemuSouth Africa pamusoro pemagwaro azvo eZimbabwe exemption permits ayo anoguma kushanda kupera kwegore rino. More Blessing Munjoma anotipanyaya inotevera.
Vanhu vanodarika mazana nemakumi masere ezviuru vanobva kuZimbabwe vari kugara muSouth Africa pasi pechirongwa cheZimbabwe exemption permits vanoti havazivi kuti remangwana ravo rinenge riri papi panopera gore ra2021. Magwaro aya vakaapiwa makore mana apfuura uye anenge asisashandi panosvika pakati peusiku musi wa31 zvita 2021. Studio 7 yakaisa mibvunzo kubazi rezvemukati meSouth Africa kuti rijekese nyaya iyi asi hapana mhinduro yatati tawana kubva kuhurumende yeSouth Africa. Mumwe wevanhu vakatarisana nedambudziko iri vaDavidson Mukonde vanoti havachazivi kuti vachaita sei kana magwaro aya asingachashande.
Ndine makore haakutokwana makore makumi maviri ndiri muno muSouth Africa ndichishandisawo mapemiti iyaya, saka manje handichazivi kuti vacharinyuwa here nokuti hatisi kuziva kuti chii chichaitika pamberi apo. Saka tinotyira mabasa edu, tine vana vari kuenda kuzvikoro vanenge vachidawo kuti vano rejista, saka hatisi kuziva kuti tichafamba sei zvino izvi.
Sachigaro veAfrican Diaspora Forum Dr. Vusimusi Sibanda vanoti semaonere avo nyaya dzine chekuita nesarudzo muSouth Africa ndidzo dziri kupa kuti hurumende isataura zvakanyanya pamusoro penyaya iyi.
Nyaya yemaZEP tinoziva kuti inonetsa chaizvo nokuti tinoziva kuti hurumende yakamirira chekutanga kuti ione kuti maelections achafamba sei nekuti vagari vemuno muSouth Africa vakawanda. Zvizvarwa zvemuSouth Africa hazvifari nenyaya yemaZEP because zvinofunga kuti vano kuzimbabwe vano watora mabasa avo. Saka tinoziva kuti inyaya ine zvematongero enyika. Tinoziva kuti hurumende inogona kutaura nezvinyaya iyi kana vachava renewa tinoziva kuti vachazvitaura. Vanogona kuzvitaura after ma local elections ari kuitika muna October.
Dr. Sibanda vanoti zviri pachena kuti vamwe muhurumende pamwe neveruzhinji muSouth Africa havafariri zvizvarwa zvekune dzimwe nyika kuti zvigare nekushanda munyika iyi.
Asi zvakare taona kuti minister veHome Affairs havanyanzofarira kuti vanhu vanobva kunze kwenyika vagare muno muSouth Africa, uye tikuzviona mumapoliticians akawanda kuti vanenge vari kuda kuenda kuextreme right nenationalist ideology kuti vanhu vanobva kunze vanofanira kuti vagare kunze. Saka hazvishamisi kuti pakupera kwegore rino maZEP aya asarenewa, and zvinenge zvoita kuti vanhu vese vanosvika almost 100,000 vanga vane maZEP vanenge vasina kukuenda, zvichakonzera kuti pave nedambudziko rakakura chaizvo muzvizvarwa zveZimbabwe zvinoshandisa maZEP.
Sachigaro weZimbabwe Exiles Forum vaGabriel Shumba vanoti South Africa inofanirwa kubuda pachena paurongwa uhu pachine nguva, kwete kuzomirira kuita izvi nechimbi chimbi.
Saka chikumbiro chatachingowanacho kuDepartment of Home Affairs ndeyekuti vaujekesere zvizvagwa zvekuZimbabwe nguva ichipo kuti zvichafambiswa sei. Zvino zvatamboedza kuvhunza pasangano dzatakamboita neministri, asi hatisi kunyatsowana mindiro inonyatsojekesa kuti zvichafambiswa sei. Saka taatichitokumbirawo nemukana uyoyu kuti consulate itibatsirewo kujekesa panhauriramwa dzavanoita neDepartment of Home Affairs kana kuti negovernment yeSouth Africa.
Sachigaro weZimbabwe Migrant Support Network vaChristian Mapingure vakurudzirawo South Africa kuti itsanangurire veruzhinji kuti zvinhu zvichafamba sei panopera gore rino. Magwaro aya akatanga kupiwa mhuri yeZimbabwe iri muSouth Africa muna 2010 pasi pechirongwa cheDispensation of Zimbabwe's Project. Chirongwa ichi chakazoshandurwa muna 2014 kunzi Zimbabwe Special Permits. Chikazoshandurwa zvakare muna 2017 chichinzi Zimbabwe Exemption Permits. Kudzamara South Africa yabuda pachena kuti ichaita sei zvuru nezvuru zvevanhu zvichagara zvakabatiraura mumaoko zvichityira ramangwana razvo iro risina kujeka. Ndakamirira Studio 7 ndiri muJohannesburg, South Africa. Ndini More Blessing Munjoma.
Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu makumi matatu nevana vakabatwa nechirwere cheCovid-19 munyika yose, gumi nevanomwe vari vagari vekumasvingo, uko kwakaputika chirwere ichi svondo rino pachikoro cheBondolf Teachers College. Munyika mose munhu mumwe chete akafa nechirwere ichi. Izvo zvakasvitsa uwandu hwevanhu vafa nechirwere ichi pachiuru chimwe chete nemazana mashanu nemakumi mapfumbamwe nevatatu. 1593. Vanhu vabatwa nechirwere ichi munyika yose vava zviuru makumi matatu nezvisere nemazana mapfumbamwe negumi nevasere. Mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko muCovid-19 Task Force yedunhu remasvingo vaRogers Irimai vanoti uwandu hwevanhu vari kubatwa neCovid-19 hwanga hwadzikira mumasvingo, asi hwakazokwira zvakare zvichitevera kuputika kwakaita chirwere ichi paBondolf Teachers College.
Saka pa211 akaitwa muprovinsi yese, 17 ndo akabuda ari positive for the province. Then for Masvingo district akabuda ari positive yanga ari 13. Chiredzi yakaita 4 pa17 etikutaura nezvawo iya. Saka aya 13 aya ese akanga ari eipa Bondolf 18 yaya akaita positive eingiri Bondolf. Zvakabva zvati kwidza namba yedu kuenda pa 120. Saka muprovince active cases, so now ndo figa up to yesterday, so vamwe maresults kana today waita matest again in the province, we will be expecting more results to come out from the districts.
Ongororo yekuti COVID ndiye mhando rwerudzii yati yapera kuitwa here?
Kazhinji kacho pavanenge vachitoita matest iyayaya vanenge vachitobva vangoita negene testing. Hapana zvatati taziviswa kuti pane variant here yataonekwa iri different from zviripo. Saka, we are rest assured that we are still dealing with the same variant in Geribo, not the variant in Ruchirunya, Uchirwa, Jeguzi, Chagabu, India. Nekuti cheku India jaya tikatarisa ma strike rate chichite chiri kuitaone ku India kwacho. It's very fast and very fatal.
Iyo nyaya yekuvharwa kwechikoro cheBondolphi muri kutarisira kuti charamba chakavharwa kwenguva yakareba zvakadi.
It has just been for the period yakaitwa recommended yekuti 14 days the quarantine and the isolation idzo dzinongopera. We are expecting kuti one night resume lessons zao.
Iro dambudziko rechirwere cheCOVID-19 rakakurawo zvakadi mudunhu renyu remasvingo.
Mudunhu redu remasvingo baripose pedu so far kubva papa petu kutotaura nezvazvo apa. Makeses ekeka atodzika zvakanyanya zvokuti musi wa24 we had only two active cases in the province. Ndoedeti na mukatume province yedu. Saka pakatozongoita this sudden boom yepa Bondolphi and ndo pakango kuti takuenda up in 2 days akasvika pa 94 izvozve musa 26 tetato ne 94 which isusu tichitarisa tinotoona kuti akaita 94 pa institution ari institutionalized. Zvakadaro zvekuti ari kwa container kwa controller zvazvina kunyanya kunetsa nekuti zvinhu zviri kuitika within an institution hazvisiri zvekuti zvakapararira zvinhu zviri panzvimbo imwe chete zvekuti pane kukwarandainwa kwaita nekulimita mamovements kuti wasanga wachifambirana iwo pachavo wari isolated wari positive kune vava wari kwarandaindi wari negative nemavisitors kuti vasauye mukati mekambas izvozvo zvichatongobatsira kutosapresa dambudziko irori pari pamogensta tiri muprovince tiutoona kutoti tetaita decline yekuti tosvika pasi chaipo matesti ari kuitwa every day but tetane takuona maactive cases ari mashoma achidzikira vanhu vanguvari kubata vari positive manambers avo ainge adzika zvakanyanya.
Mukuru anoona nezvekubudiswa kwemashoko mucovid-19 task force yedunhu remasvingo vaRogers Irimai vachitaura vari parunhare vari kumasvingo. Zimbabwe yabaya nhomba vanhu vanosvika zviuru mazana matanhatu nemazana mashanu nezvitanhatu nemazana matanhatu nemakumi matatu kana kuti 656,630. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya nhomba yeCOVID-19 vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kana kuti 60% senzira yekudzivirira kupararira kwechirwere ichi. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Hurumende yemupakistan yaudza vakuru vakuru vemuafghanistan kuti haichatyidzana munyaya dzokusora nekuchengetedzwa kwenyika nehurumende yemuafghanistan nepamusana pemashoko ainoti akabudiswa nemukuru mukuru munyaya dzekuchengetedzwa kweafghanistan uye vari chipangamazano chemutungamiri weafghanistan vaabdullah mohib. Avo vakapomera Pakistan mhosva yekusora zviri kuitika muAfghanistan uye kutsigira chikwata cheTaliban mukubvongonyodza mamiriro ezvinhu muAfghanistan. Asi Pakistan inoti aya manyepo. Nhengo dzebato reRepublican Party mudare reSenate muAmerica dzakavhota nezuro dzichiramba kuumbwa kwemutemo wakanangana nekuumba commission yekuferefeta mhirizhonga yakaitika munandira gore rino pamuzinda weCapitol Hill apo nhengo dzeparamende dzaizeya nyaya yekutambira kusarudzwa kwavaJoe Biden veDemocratic Party semutungamiri wenyika mushure mekukunda vaDonald Trump veRepublican Party musarudzo yemutungamiri wenyika yakaitwa munambudzi gore rapera. Mutemo uyu wakatadza kubudirira sezvo vakavhota vachiutsigira vakaita vashoma pauwandu hwaidiwa hwemavhoti makumi matanhatu. Maseneta makumi mashanu nemana chete ndiwo akavhotera kuumbwa kwekomisheni iyi. Yasvika nguva yekuti tichipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Ndinokugamuchirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokuunzirai chirongwa ichi ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC. Nasi tine hurukuro pamusoro penyaya yetsvimbo yanetsa muZimbabwe, iyo inonzi anenge ainayo panguva iyoyo anenge aine masimba ekutonga. Kuti tinzwe nezvenyaya iyi tabata vaFrancis Rusere Chikerema, mwanakomana vava James Dambaza Chikerema, vanoi mumwe vanhu vakatungamira nyaya yekuti vatema vazvisunungure muZimbabwe. Tinogamuchirai muchirongwa chedu vaChikerema.
Aiwa, makana.
VaChikerema, munyika pari zvino muri kupisa nenyaya yetsvimbo inonzi anenge ainayo anenge aine masimba, vamwe vachiti tsvimbo iyo yakafa ina vaMugabe nezvimwe zvakadaro. Zvii zvamunozivawo pamusoro penyaya yetsvimbo iyoyo inonzi anenge ainayo anenge aine masimba?
Ini zvandinoziva ndezvekuti hakuna tsvimbo yakadaro, hakuna tsvimbo yakapuwa futi kuna Mugabe. Chandinoziva nyaya dzetsvimbo inyaya yekuti vakuru vedu anenge amunhu akura haaifamba achizunza maoko asina chaakabata, aigona kufamba akabata tsvimbo yake isinei nezvekutonga, isinei nezvechitendero, but itsvimbo chete inobatwa nemunhu mukuru semunhu anoenda musango nedii. Saka tsvimbo yakunyuka iye zvino kunzi hanzi kwava kune tsvimbo inofanirwa kunge ndiyo inozoita kuti munhu agone kutonga nyika. Hakuna zvakadaro nokuti vaMugabe ndaasi kuvangwi. Saka ndinozviziva kuti vaMugabe havana kumbenge vaine tsvimbo iyoyo.
Asi kana vaChikerema, zvinonzi imi baba venyu vaJames Dambaza Chikerema nevamwe vatungamiri vezvematongerwo enyika vakanga varipo nguva iyoyo vairwira kuti nyika isununguke vakapiwa tsvimbo, uye vaChikerema vanonzi vakanga varipo pakapiwa tsvimbo iyoyi.
Vakapiwa tsvimbo nani?
Vanonzi vakapiwa tsvimbo iyi naChinamhura.
Ndopavanotadza vanhu kuti Chinamhura ndiani, munhu anonzi Chinamhura ndiani? Nokuti zvandinoziva ini pavakasangana apa pavanangumo naMugabe nababa varipo naNyamasoka. Nyamasoka ndiyo vavari kuti Chinamhura. Haazi Chinamhura. Nyamasoka haana kumbova Chinamhura kana. Nokuti Chinamhura izita rinopuwa kuna Ishe anenge agadzwa ushe nevanhu vake vambire iwe neni. Chinonzi vambire. Saka ndo vanenge vagadza munhu kuti ndiye wamambo, anenge agadzwa iyo anotora taitiro yekuti Chinamhura. Saka Nyamasoka akapuwa nani taitiro yekuti Chinamhura iye asina kumboita mambo wevashawasha kana kuti mambo wevanhu vesoko?
VaChikerema, ndaida kukubatai muromo ipapa ndichibvunza kuti kana vaNyamasoka vakanga vasina masimba ekuti vange vachipa tsvimbo ine ugo nezvese zvamuri kutaura, ivo vatungamira vaizoenda sei kuna vaNyamasoka?
Hatizivi akaenda kuna ani. Kana vakaenda Hongkong, baba vangu vakanga varipo vaizozvininipisa semudiki, nekuti pana sekuru vava vaNyamasoka vari vati vaona mumhuri kuti mukuru bati anga asiri mambo. Kana tsvimbo iyi ichinzi yaindeyekuti munhu agone kutonga nekutungamirira, yakadii kutaurwa pakapinda Mugabe kuti azova ndiye mukuru wepuresidendi? Yakadii kutaurwa nezvayo?
Tomboti hedu dzimwe nguva vaMugabe vanogona nga vakapuhwa tsvimbo iyoyo nevamwewo vakavapa tsvimbo iyoyo, asi kungaita here tsvimbo inganzi ine masimba iwayo anganzi angasimudza nyika?
Hakuna tsvimbo inonzi ingasimudza nyika, nokuti nguva yatanga tirwisa varungu taidzima moto nemoto, taibata pese pese pokufunga kuti vangabatsire ripabhiki, vangabatsire ripabhiki. Vana Mugabe zvavakabuda vachienda kuMozambique havana kunzi vabudiswa namambo Changwena, nokuti Changwena anga ari chifu yevanhu vake. Changwena aiziva area ino ndokwaaigara, saka achifamba makadai, famba makadai, famba makadai, zvavo zvisinei netsvimbo, zvavo zvisinei nemasimba aTangwena izvozvo. Nokuti kana dai zvavo zvine masimba aTangwena,
Maita basa vachikere matinotenda mukanya.
Pakanaka mukuruwara.
Manga makateerera kuna vaFrancis Rusere Chikerema mwanakomana wava James Dambaza Chikerema muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri weStudio 7 ndiri muWashington DC ndichitimurai zvakanaka vateereri.
Mapipi basketball African League arikuitirwa kuRwanda asvika mumasemifinals nhasi zvikwata zvina zvichikweshana kutsvaga zvikwata zviviri zvichapinda mumafinals mangwana muKigali. Chikwata chePetro di Luanda chekuAngola chiri kukweshana nechikwata cheZamalek chekuEgypt. Chikwata chichakunda pazviviri izvi chinopinda mumafinals. Chikwata chePatriots BBC chemuRwanda chiri kukweshana nechikwata cheUS Monastir cheku Tunisia. Mutungamiri wesangano reBasketball Union of Zimbabwe vaJoe Mujuru vanoti vari kufara nematambiro ari kuita zvikwata zviri kumapipi aya uye Zimbabwe iri kudzidza zvakawanda. Ngatinzwei hurukuro yavaita naMarvelous Muhlanganya huye weStudio 7.
Hakunakidza manje as I said tichitanga kutaura last week kuti ndizoona kunge matimu ekunorth Africa achadominata and ari kuratidza kunge for sure ari kunge ari kudominata kana takatarisa matims team iri kubva kuEgypt netim iri kubva kuTunisia as well even matimu avo akabva kuna Algeria they did quite well neMorocco but kusaidi kwedu isusu tinenge tiri very happy kuti tione kuti Serbia kuti Maputo yakaita extremely well. Unfortunately vakazojikwa zvavo last minute ne team yavaita mana yemahost yekuRwanda. Takatarisirawo nhasi kuti Petro di Luanda yekuAngola ndo matimu atinenge takatarisira tichisupporta kazhinji kana tiri kuno kuZimbabwe kunoti matimu anobva kuregion kwedu kuzone kwedu matimu atinotamba nawo all the time. Kana muchifurangarira last of last year before COVID Petro di Luanda yenge rino kuBulawayo kuZimbabwe kuBulawayo ichi computer nema puto ya chuna ingia kuplawai as well computer zika matime kuti aro faririka aro zikano ane mkurumbi lakana tizimu nongu Zimbabwe saka tizenge chingo fara ne zawaru kuita unfortunately wana kwa nisazo suka kure kumozambika asi I think it's a good starting point for the region and for everybody.
Munoona kunge pacha wani kwa pachi wani kwa nyanji red zinoso utoro one mamwe makrabu akada ise NBA yukuno kwa Amerika pama kwiki ayo.
Well certainly that I think njo donzo racho na ndio idea yacho kuti makombeshi nakadai so anofanirwa kucreate masuperstars anofanirwa kucreate basketball kuti ikure nyazvidzokona tadza kuva nekagore rino kana gore rinouya asi kukura kureita competition iyi kuchaita kuti vazhinji vatanga kurecognize basketball at grassroots level ichatanga kutambwa muAfrica saka certainly in the long run muchatanga kuona kuti Africa ichatanga kuita maathletes akawanda anenge achipinda muNBA because competition inenge yavepo and the involvement and participation inenge yakura zvizhinji kunyika dzakawanda dzemuAfrica.
Tichiona kuti makwikwi aya anopera mangwana pachaitwa mafinals imi muri kufungidzira kuti ndechipi chikwata chichatora mukombe.
Ini ndiri kuti ngatitarise game re Petro di Luanda neZamalek pakati pematimu iwayo ichahwina ichakunda ipapo ndiri kuhwina pa game re Luanda neZamalek kuona kwangu pa game re Luanda neZamalek ichahwina pakati padzo dziri mbiri iyo ndiona kunge ndiyo chanda chinotora mukombe. Nekuti kana ndakadzidzisa ndizvo two dzenge dzakasimba zvikuru tichitarisa kana nekusimba kunoita manational team avo nematambiro anenge achiita competition pakati peLuanda pePetro neZamalek one yavo ndiona kunge ichaenda ichinohwina.
Avo vange vari mutungamiri wesangano reBasketball Union of Zimbabwe vaJoe Mujuru vachitaura vari parunhare vari muHarare naMarvelous Muhlanganya huye weStudio 7. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kuStudio 7 at voanews.com. Munokwanisa kunzwa nhau dzedu pa www.voashona.com. Musakangani kugara makapfeka mamaski enyu nguva dzose nekuti chirwere cheCOVID-19 chichiriko uye chiri kuuraya. Murare zakanaka vateereri vestudio 7 kwose kwamuri. Ini ndini Rachoto ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere cheCOVID-19.
Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.